Mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 16 mbudzi 2023. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Hwande, ndiri muWashington DC ndichiti yezvino zviri muchirongwa chanhasi. Masangano anomirira vashandi pamwe neanorwira kodzero dzevanhu kana kuti civil society organizations ari kupomerwa mhosva yekushandiswa nedzimwe nyika kuti akudubure hurumende. Muzvare Henrietta Rushwaya anobvisiswa faindi yezviuru zvishanu zvemadhora ekuAmerica, $5,000, sechirango chekuedza kubudisa zvisiri pamutemo goridhe rinokosha zviuru mazana matatu nemakumi matatu emadhora ekuAmerica, $330,000. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vanhu makumi maviri nevaviri vakafa, vamwe vaviri vakakuvara zvakaipisisa zvichitevera kubonderana kwekombi yerudzi rweToyota Quantum nerori yerudzi rweDAF mumugwagwa pakati peBulawayo neBite Bridge neZuro. Njodzi iyi inouya mushure medzimwe njodzi mbiri dzichangoitika munyika. Mutungamiri weZimbabwe Passenger Association of Zimbabwe, Vatafadzwa Goliath, vanoti mapurisa anofanirwa kutarisisa utano hwevatyairi kubva kumaziso nemaawa avanoshanda pazuva uye kuona kuti motikari dzinotakura vanhu dzinokodzera kupinda mumigwagwa.
Zvinhu zviri kukonzera njodzi pamugwagwa zvakatwandisisei. Kana achitarisa, tinotarisawo kuti mamiriro akaitawo mugwagwa panyaya yekugadziriswawo mugwagwa. Totarisawo zvakare kuti ivo vatyairi vacho vari kumboonawo nguva yekuzorora here, kana kuti vatyairi vacho vamwe vacho vari kutorawo zvine dhaka here, kana vari kutakura veruzhinji pamugwagwa ipapo. Pane zvakawanda zvinenge zvichida kuongororwa pachitsvagurudzwa kuti chikonzero chiri kuita kuti tsaona dziwande. Tatarisana festive season chii?
Imimi munozviona sei vaGoliath?
Isu maonero edu sesangano rePassenger Association of Zimbabwe, tirikuona vatyairi vachishahanya pamugwagwa pavanenge vari pabasa. Vamwe vanongofunga kuti kana mota dzavo dzichimhanya, kana kuti ingava bhazi ingava kombi, vanokwanisa kutangira dzimwe mota kufudzana kana kuti kuovhateka. Vanogona kukanganisa kufungidzira kuti vanokwanisa kumhanya vachinodarika imwe motikari pavanenge vachiovhateka. Ndezvimwe zvinhu zvinokonzera kuti tsaona.
Iyo hurumende chainofanirwa kuva ichiita chaisiri kuita ndechipi vaGoliath?
Hurumende inofanira kuona kuti munhu wese ari pamugwagwa utano hwake hwakamira sei, zvakare kutarisisa nyaya dzemaziso kuti achiri kunyatsoona here, uye zvakare nokuona kuti mota idzi kana kuti mabhazi haazi kuvhetemutswa zvakanyanya zvinopfurikidza mwero kudarika 100 km/h. uye zvakare tinokurudzira kuti ivo vatyairi pachavo vange vachiremekedzana pamugwagwa vazive kuti vakatakura vanhu.
Avo vange vari mutungamiri weZimbabwe Passenger Association of Zimbabwe, Vatafadzwa Goliath, vari parunhare kukadoma neStudio 7. Gurukota rinoona nezvedunhu reBulawayo, amai Judith Ncube, vakashanyira nzvimbo yakaitikira tsaona iyi. Ukuwo gurukota rinoona nezvedunhu reMatabeleland South, Dr. Evelyn Ndlovu, vakashanyira vakakuvara muchipatara. Zvino zvichitevera mashoko akataurwa nebato rezanupf ekuti mamwe masangano anomirira vashandi neanorwira kodzero dzevanhu ari kushandiswa nenyika dzekunze dzinoda kukudubura hurumende mutauriri wesangano recrisis in zimbabwe coalition vaobert masaraure vanoti zviri kutaurwa nezanupf ndezvemanyepo vachiti havanzwisisi kuti ruvengo urwu runobva papi kunze kwekuti zanupf iri kuedza kuvharidzira kutadza kutungamira nyika kwairi kuita
zanupf inokanganwa kuti payakasarudzwa nevanhu vechizere kuti vakabirira vachidziva agavenment basa ravo nderekudhiriva maservices kuvanhu vanhu vari kuda mvura vanhu vari kuda pekugara vanhu vanoda chekudya iyo panze pekuti iite kufokase nebasa rainopiwa neconstitution inopandukira vanhu vamwe chete vainofanira kunge ichipa maservices ichivaponda ichiuraya tinoona munhu akapondwa musono kumabhuku vanotaura vanga varipo vanoti munhu wacho vanga ari wecampaign team yemuzanupf akavatora saka tiri kuona kuti taita hurumende isina hanya nekupa vanhu maservices yototi pishini yoona munhu wese semhandu ikaona varayiridzi yoona mhandu ikaona civic society yoona mhandu vanhu vese ava vane kodzero yekumonita kupuhwa kwemaservices kuri kuitwa nehurumende kana hurumende yakundikana inotsiurwa kuti makundikana 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 ende ivo ngavabvume kutsiurika vape vanhu maservices kuitira kuti panouya election vasazotsvage mubhadha yekuva vanhu vange vari pamwoyo yevanhu vachidiwa vachivhoterwa macitizens haadi vanhu vekuwest haadi britain haadi eu haadi america kuti vazive kuti zanupf yakodiwa vanozvionera vega ende havadi kubatsirwa kuti vatsiure hurumende yavo vanozvitsiurira vega ndekuti hurumende yacho ndeyavo asi chekupedzisira tinoda kuti tigare tizanupf igare ichirangarira kuti haina matitle deeds ekutonga zimbabwe kuchinja magovernments hazvirambidzwe zviri muconstitution maunions kana akada ane mvumo yekuti pane imwe nguva vanogona kutoti hurumende iri patichaide votobatana nevamwe kutoti tida kuibvisa izvozvo zviri pamutemo zvinobvumirwa asi pari zvino isu hatisi kuita basa iroro iyo zanupf ngaifokase nebasa rayo rainopiwa nebupiro remutemo ravakatorera votsi vachitiita peter morfi
munofunga kuti vari kuzviitira chizvi nekuti kusvibisa mazita emaunion kuru nevatungamiri
chekutanga chavanozviitira ndechekuti vajustify umhondi hwavanenge vachida kuita tichoziva kuti vanozova abdactetera vanhu mutsipa vachaabdacta vachida kuvanyararidza nenyaya yekuti vanhu vanenge vachichemera kana mihoro saka vanoda kugara vawana justification yeumhondi ihwohwo neudzvanyiriri ihwohwo vachasunga vamwe vachivaisa mumajeri nekuti vanenge vachema kuti mari dzatotambira hadzikwane takazviona kumashure saka kuda kuti vanhu ava ndeveregime change kuda kutsvaga justification yekuti kana vaakutanga umhondi hwavo vanofunga kuti vanenge vari justified chechipiri vanenge vachizama zvachose kuda kualieneta maleaders emaunions kubva kuvanhu vavanorepresenta kuti vanhu vatye veassociated necause inenge ichipushwa nemaunions vachinzi ndeveregime change zvoita kuti cause yemaunions yemaworkers isawane voice rakasimba zvitoro zvizhinji zvatonyanyotarisira asi chetatu chatinonyanyoziva ndechekuti kungodivetawo havo attention pakukundikana kwavo munhu kana akundikana anoda kunongedzera nongedzera kwese kwese kuti ngana ndiye anditadzisa ngana ndiye anditadzisa saka toona kuti imwerimwe zvenguva kudivheta attention
pane zvamunofunga kuita here pamusoro pemhosva yamuri kupomerwa
isu tinoramba tichi hatina nguva yekuresponda zvakanyanya kumatanganana iwayo isu tinoramba tichihodha hurumende akaundepo tinoramba tichivaremainda kuti vange vachibhadhara vanhu masalari anokwana tinoramba tichiongorora pavanoita uori tichivaexposa kuti vaamba mari yenyika pavanotadza kutonga zvakanaka tinovaexposa pavanoponda vanhu tinovaexposa pavanotatadza kuteedzera kodzero dzevanhu kurespekta kodzero dzevanhu nekuadziya kuconstitution tinoramba tichikuvatsiura ndo basa redu hatisi kuzodzokera kumashure nenyaya yekuti tatondekwa tezanupf tichasvikawo hedu pane imwe nguva yatichange tichiva inigeja directly takambozviita nguva yapfuura tichinyorera kuhofisi kwavo tichiti kana vakasununguka tisangani asi havanotya dambudziko riripo havadi kusangana nesu vanoda kutaura mumapepa tinoda tisangane navo vazanupf vambotaura tichitaura fest to fest vachitipomera mhosva dzavo tichivapindura kuti vachitaura kuti tie vachifungidzira zvavanofungidzira tichivapowo mhinduro yepatakamira isu asi kazhinji kacho magwara tingavakumbira misangano mashure kukairi havasati vabvuma isu tinoda kutogara navo patafura tichinzwisisa kutya kwavo tichinzwisisa ruvengo rwavo kuti runobvepi tichivazivisawo zvatinomi
vari mutauriri wesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaObed Masaraure vari parunhare kuHarare neStudio 7. Asi mukuru wehofisi yeZANUPF yokubudiswa kwemashoko vafarai marapira vanoti masangano awa anoita zvinodiwa nevanovapa mari.
Inhau yemacivic society organizations haisi nhau itsva, inhau inozivikanwa kuti vanhu vanoshandiswa kazhinji nemaagenda enyika dzekunze vachishandiswa ivo kupokana nokurwisana neZANUPF. Ivo kana vachiti ZANUPF inoda kuvanda nenyaya nhau idzi nekuda kwokuti ZANUPF iri kutadza kutonga nyika, ndo kunenge kuri kutaurwa kwenhema dzisina tsarukano. Nekuti mukatarisa kubva gore ra2018 kusvika izvezvi neutungamiri hwamunangagwa, Zimbabwe hakuna unogona kupikisa kuti inyika iri kusumuka, ine kwairi kuenda, iri kuvandudzwa nokuvakika ichivakwa nevene vayo. Asi tinongovakurudzira kuti ivo ngavabatane nevamwe mukuvaka nyika, vasashandiswe kurovera nyika yavo pasi nevari kunze, vasatengese hama dzavo nekuda chouviri.
Avo vange vari mukuru muhofisi yeZANUPF yezvekubudiswa kwemashoko vaFarai Marapira vari parunhare kuHarare neStudio 7. Muri yavatapfuma nemasaya, nhengo yeCitizens Coalition for Change yakapambwa kumavhuku nemusi wemugovera. Nevanofungidzirwa kuti vasori vachishanda nenhengo dzeZANUPF vazivisa kuti vana chiremba nhasi china vachaongorora mutumbi wavamasaya kuona kuti ndivo here. Mutauriri wemhuri iyi vamunyaradzi kufa hakutizwi vanoti zuva rokuchengetwa kwavo rava kutarisirwa kuva nemusi wemugovera.
Zuro takanoburirira kufambira chipfunha, asi machiremba emuZimbabwe haanga asi pakanonoka kusvika. Magovernment hospital taida kuita post mortem, so hazvina kuzobudirira. So urongwa ihwohwo huchaitwe China, zvaitwa nechina post mortem ikabuda, ndinofungidzira kuti semasangano tichanounganidza nemhuri toronga kuchengetwa kunze kwemushakabvu. Asi urongwa huripo ndezvekuti mafundisi emakereke akumbira kuti noo kuti isu musi wechishanu wacho hazvizokwanisike kuti tichengetedze munhu. So tichaina kuti tichararira mumba nemusi wechishanu manheru tozonochichengeta nemusi wemugovera matafara semeti, nekuti mafundisi ava kuti noo musi wechishanu wanga wakabatikana, but Saturday yaita kuti mugovera wanga varipo wese. Ino uradzika gama redu pachikristu zvese neshanduku.
Nezuro kwamakanga muri uku zvakafambazvo zvakanaka here?
Hazvina kufamba zvakanaka nekuti machiremba haana kuwanika. Taida kuti paite post mortem, so tichada kuona kuti post mortem iitwe. So wavimbisaiwo kuti post mortem inoitwa. So tikapedza post mortem hazvizogoni kuti inovarire mumba, nekuti pakumbirwa rimwe zuva zvakare rekuti wazouya varire mumba nemusi wechishanu, nekuti mafundisi anenge akasununguka nemusi wemugovera kufor burial. So takoshesa shoko remafundisi nokuti wamasaya anga ari mufundisi. So tanzwisisa nyaya yekuti iye semufundisi ane mafundisi aishanda nawo. So wandawo nguva yekuzivisa kuti vese varipo wachinzwisisa kuti zvakaitika izvi zvakaitika zveshuwa here. Nokuti sekutaura kwatakaita pekutanga, hapana vanhu vakanasa kuziva kuti zvakadai zvinoitika here nekuda kwekuti munhu anenge aine chitendero chake. So mugovera ndo wataona akasununguka kuti munhu wese anga aripo, tinoita send off yakakura kuna mufundisi wedu wari zvakare gamba reshanduku.
Avo vange vari mutauriri wemhuri yavamasaya vamunyaradzi kufa hakutizwi vari parunhare kumabhuku kuHarare neStudio 7. Vachipindura mashoko ari kutaurwa nevamwe padande mutande ekukurudzira nhaurirano pakati pemutungamiri weTRCC vane zvonchamisa nevanozviti ndivo vakafanobata chigaro chemunyori webato iri vasengezo chavangu. Mutauriri webato reTRCC vapromise mukwananzi vanoti hapana nhaurirano dzinoitwa naChavangu, nekuti zvose zvaari kuita ari kutumwa neZANUPF vachiti bato iri ndiro riri kukonzera zvose zviri kuitika, kwete Chavangu.
Chekutanga ndechekuti zvinhu zviri kuita izvi hazvifanira kunge zvichiitika. Zvinhu zvisiri pamutemo, zvinhu zvinotyora mutemo yenyika nekusoropodzesa nyika zvakanyanya. Dzimwe nyika dziri kuita zvinhu zvakawanda dzichivandudza upfumi hwenyika dzavo. tishanda pamwe chete vari kutonga nevari kuopoza vasingawirirani vakadaro vanoziva kuti nyika ndeyavo vese vanoshanda pamwe chete saka zviri kuitika muzimbabwe zvinonyadzisa zvinoitwa chete nebenzi singanzwisisi kuti ai mumba vamunhu havangawirirani vese nekudaro isusu tiri kuramba takashingirira kuti zvinofanira kupera zviri kuitwa izvi taendesa nyaya kumatare edzimhosva takanyora tsamba kuparamende tichitsanangurira speaker of parliament kuti vanhu vari kurekola vanhu havasi vanhu vedu hadzisi nhengo dzemusangano wedu havafaniri kunge vachitendedzwa kuti vaite izvozvo havatendedzwi nemutemo kushandisa maletterhead nemalogo edu vanofanira kuti vamiswe saka tinotarisira kuti mune mumwe musi nedzimwe dzenguva pachava nekufunga kuri street vagomiswa vanhu vari kuita zvinhu zvazvina zvokupa zvinoendesa nyika izvozvi kune mabielections ada kuitwa tiri kunzwa kuti pari kudiwa mari inosvika $5 million kuita mabielections anga asingafaniri kunge achimboitwa in the first place saka izvi zvinonyadzisa zvinotsamisa vanhu zvakanyanya nekuti zvinoratidza kuti mutungamiriri hutongutungamirira nyika usina kusarudzwa zvakanaka hauna focus hauna zvipo zvevanhu pamwoyo uri kuita zvavo zvavanongofunga kuti ivo chete ndo vanofanira kunge vachitonga vachitonga vari voga vachidya vari voga vasingavasina hanya neruzhinji rwenyika yezimbabwe
bato renyu rakambofunga here kuita hurukuro navachavangu pamusoro pezvose zvavari kuita izvi
hurukuro ingatoitwa nezanup f anova ndivo vanotuma vachabangu kuti vaite zvavari kuita vachabangu havagondi kutora matanho kana tingati decision havana decision yavanotora inhumwa inenge yatumwa bedzi kuti enda mumagrosa unotenga chingwa haugoni kuti kana mwana anzi anotenga chingwa womuchinjisa ungatotaura nemubereki wake ndiye anogona kutora decision iyoyo naizvozvo vanhu vanofanira kutaurwa navo vari kukonzeresa mhirizhonga nemhonga mupopoto uyu ndevezanup f vakuru vezanup f ndo vari kugara pasi vachironga zvinhu zvisina maturo zvekuti vazame kuparadza musangano wevanhu musangano weTCC
pane chimwe chirongwa chamuinacho here chamungada kushandisa mukugadzirisa zvese zviri kuitika izvi
urongwa huripo zvese zvinosanganisira kuenda kumatare edzimhosva kuvanyorera tsamba zvese zviri kuratidza kuti urongwa huripo hwekuitwa nemusangano dava musangano wedu musangano unoteedzera mirayo yenyika and hatidi kuti tikwenzveredzwe tiinde panyaya yekusateedzera murayo nevanhu vasingadi kuteedzera murayo we must show that we are different isusu we are law abiding tinofamba nemutemo ticharamba tichizvidistinguisha kubva kune vezanup f vasingadi kuteerera mutemo kuna zvimwe zvatinenge tichiita zvinoenderana nekumatongerwo enyika zvatisingagoni kutaura muruzhinji asi urongwa hwedu huripo kumatare dzimhosva nekumwe kwatingati nechirungu kumapolitical programs vatinenge tichiita kuti tirambe takadzvanya kuti zanup f ione kuti haina kwainoenda nezvavari kuda kuita kunze kwakungodzosera nyika kumashure tichiita maelections asingafaniri kunge achiitwa
tiri kuona kuti vatsigiri vebato renyu vari kurohwa vachibvutwa bato renyu rinoti pamusoro pezviri kuitika izvi uye pane imwe nzira here yari inayo yokuedza kumisa zviri kuitiwa kuvatsigiri venyu munotii kuvatsigiri venyu
tika zvinogona kumisa chete navamunanga kwazo hatitusu hatiiti zvemhiri zhoga isusu hatiiti zvekura isu hatiiti zvekubhira vanhu zvekubata vanhu tichinda navo tichinovarova tii kubata kwedu hazviko izvozvo
avo vange vari mutauriri webato reTCC vapromise mukwananzi vari parunhare nestudio 7 tatadza kubata vachavangu kuti tinzwe maonero avo mutungamiri wesangano rezimbabwe miners federation muzvare Henrietta Rushwaya nezuro vakanzi vabvise findi inoita zviuru zvishanu zvemadhora ekuamerica $5,000 sechirango chekuedza kwavo kubudisa zviri pamutemo makilo matanhatu egoridhe kuendesa kudubai muna kubvumbi 2020 jaji vedare rehighcourt vapisirai kuenda vakaisa parutivi mwedzi gumi nemisere yaifanirwa kuti muzvare Rushwaya agare mujeri vachiti kuendesa Rushwaya kujeri kungamudzidzisa utsotsi hukuru tabata mukuru wecenter for natural resource governance vafarai maguhu kuti tinzwe maonero avo
mutongo wapihwa Henrietta Rushwaya unonyadzisa zvikuru unonyadzisa matare edu edzimhosva unoratidza kuti kubira nyika kupamba upfumi hwenyika uchihubuditsa kunze zvisiri pamutemo muzimbabwe kangoriwo kamhosva kadiki diki kekutoti muna afaniri kutombopinda mujeri kangofanana nemwana aba masweets mushop
vamagu mungati mitongo yakadai inoratidze kuvanhu nekunyika
zvinoratidza kuti chatova chirwere chatekeshera munyika uye zvichakurudzira vamwe kuti vaite mabasa iwavo nekuti pavanosungwa vanongonzi munobhadhara faini wopfuurira mberi nemabasa avo ehuori asiwo zvekare tine vanhu vakawanda muzimbabwe vakapiwa mutongo wekugara mujeri makore mashanu nekuti awanikwa aine magiremu maviri egold vamwe vari kutopika kutaura kunouku asi uyu anga aine 6 kilograms of gold zvikanzaiwa unongobhadhara faini zvako wodzokera kumba zvichida nekubasa ikoko kwaakaba goridhe iroro
semunhu anoshanda munharaunda yezvezvicherwa munofungei nezvaitika izvi vamaguhu
tinonzwa kurwadziwa sezvizvarwa zvezimbabwe kuti mutemo uri kuaplaiwa zvichienderana nekuti wabuda mumba mani zvinova zvinhu zvisingapi vanhu confidence muyatingati rule of law
avo vanga vari mukuru wecenter for natural resource governance vafarai maguhu vari parunhare kwamutare nestudio 7 tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi muNewsday sangano remuamerica recouncil on foreign relations rinoti kutadza kwesadhak kupindira nekugadzirisa zviri kuitika muzimbabwe zvinokurudzira kuchorwa kwekodzero dzevanhu nehurumende richiti vakuru vesadhak vakatambisa mukana wekupindira mushure mekuudzwa nezvikwata zvizhinji kuti sarudzo hadzina kufambiswa zvakanaka muNewsday vagari veguta reHarare vanonzi vari kuronga kuratidzira pamusoro pekupararira kuri kuita chirwere chekorera vachiti hapana chiri kuitwa pamusoro pechirwere ichi sangano rezimbabwe human rights ngo forum rinoti rinotya kuti matare edzimhosva akatengwa uye kuti mapurisa ari kuitwa zvamatongerwo enyika vachiti mapurisa ari kutadza kuita basa ravo nemazvo yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga
pastudio 7 pastudio 7 masora sehama ashamarari shoko rangu iri ndode kuti risvitsei kuna munangagwa kuti anode kusara achitonga zvitunha here kana kuti makuva uyezve mutauriri wemapurisa uyu anotyira upenyu hwake nebasa rake haana basa navamwe vanhu vese vana mugwadi nevamwe vakanyarara anoti mapenzi vachazviona zviri kuitika nyararai zvenyu handiti musi wa19 uri kusvika todo kuona chipangano chimimino zviri kuitika zvacho kuti chii chichabuda ipapo pachacheme mikono ipapo kutaura chokwadi
pastudio 7 makadi henyu vana joka kandemiri vana ivhanzi zvinenga muri sei aini zvangu nyaya ndoda kutaura ndeye vanhu vari kufambwa muzimbabwe vachiurayiwa kuita sokuti havasi vanhu chandoziva mwari vanouraya vachiti vakahwanda but mwari anoona zvese zvaanenge achichiitika nguva yavo ichasvikawo kutiwo vachafawo sehuku tiri kurwadziwa zvisingaiti nyika yedu yezimbabwe kuti tinga tiri pamwe tiri munyika wayedu zvakafananawo nekuno kuna nasouth africa takauyawo kuno tiyachiurayiwa tinzi dzokera kunyika kwedu toshayiwa mufaro here muzimbabwe vedu hamunangagwa tiitireiwo sirias vamunangagwa vamunangagwa muri kuona zviri kuitika asi muri kuramba makangonyarara haiwa ndabatikana zvisingaiti ndabatikana haiwa
da kutenda hurumende yezanu pf yava munangagwa matungamiriri airi kuita nyika ndichimhoresa ruzhinji rwese rwestudio 7 kuti vamunangagwa vari kutungamirira nyika zvatiri kuonawo tichigutsikana zvakanga zvichitadzwa nehurumende yakanga iripo kumashure ivo vanonzi vakomadi Robert Mugabe asi but izvezvi tichiona zvavo netsarukano zvane kusiyana pokutiwo pane mumwe munhu uri kutungamirirawo zvetiri kuona isu masapotas etiri kunze kwenyika ini ndiri musouth africa ndozi magura simbi inzewedzembwa
nyika ino haina mutemo. Masoja, mapurisa ndo vatova kuru vevuori muno munyika vachitsigirwa neiyo ZANU-PF iyoyi. Mayute ZANU-PF apedza kuuraya vanhu. Toita senyika yaipa iyi, tibatsireiwo imi vesadhaki vacho imi tione kuti tosvike pina baba ava isatisi kuvada. Vabvisei, ngavaende zvavo, isatira kuvavhotera. Kana zvichibvira ngavatinotonga kumaruzevha mamutamisotonga mutaun. Matadza iri kuvaisa mujeri sezvakaitwa zvaitwa dzimwe nyika naKadhafi vakaitwa sei. Itai zvamungavaita vamwewo. Ava muri kuvatyeya ava, mune mabenefits here muZimbabwe?
Saishi, aindiri kurwadziwa ini. Ndirikurwadziwa nezviri kuitwa vanhu, vanhu vedu vakazviwinewa zvavo pamaelection zvakanakanaka. Izvo zvinondirwadza kuti every day ndinongonzwa kuti kwazorobwa munhu, munhu wazonengwa akafa. Kuwai mapurisa asingapindiri. Ende zvari kuzviitira vatozva kuti iyi ndo goodbye yavo. Ende vakutozva kutozva ndo goodbye kutozva kuti uyu mukomana akahwina. Saka vanofanira kutotanga vambotoshungurudza chako chako kuti akuzowana kugara. Asi zvaiyi nguva, nguva yatosvika mai manje naMwari, oh mukomana anogara zvake. Ndini mukoma Fide, ndiri pano paPretoria apa. Eshi, ndotenda zvangu.
Mamukasei paStudio 7. Ndinoda kutaurawo kuna baba vamarapira avo, vafara yemarapira. Nyaya yavo yekukomenda zvavasingazvizive vamarapira. Kana musina chekutaura munodii kunyarara. Ingava vamwe vanonyarara wani. Notaura kuti CCC inopfeka maabduction, CCC inopfeka madeath. Uyo tafumanei pastor, tafumanei yekumabwawo ifeki futi here? Vamarapira tikwanirei mazvinzwa ka? Muri munhu mukuru mutikwanirewo mazvinzwa here vamarapira? Tinokumbira kuti mutinyare, tinyareiwo ruzhinji rweZimbabwe, tinyareiwo.
Kadi Studio 7. Studio 7 tiri kurwadziwa nokurawa kuri kuita vanhu munyika yeZimbabwe. Tiri kumbirawo mahistori endocumentation yose vanhu vese vari kuita zvavarira ngaizvinyorwe pasi. Nguva yaMwari inokwana. Kana chisingaperi, vanenge vari vapenyu vachazvionera. Ngatizive kuti nyika ndeyaMwari, denga nepasi ndezvaMwari. Isisu vanhu kana tikazviita vana Mwari vokuti tinorarama nokusingaperi, haiwa nguva inokwana. Nguva inokwana. Ngatirambe tichitsvaga uchenjeri hwaMwari. Mwari havadhakwi, zvekare havakotsiri. Zvose zvinoitwa nevakaipa nevose wakaita akawanda, makaita sei vanoita mishonga, muchigeza mishonga, muchifuratidza mweya vanhu vamuri kuuraya, itai. Asi mhinduro yaMwari iriko. Izvozvo ndinokuvimbisai, mhinduro yaMwari iriko.
Iwe Studio 7 makadi kwose kwamuri matima ndisiro dhangu naona ZANU-PF. Kune ZANU-PF ndimo zviti makahwina. Ko vanhu vamuri kuuraya vakatadzei zvamunoti makahwina? Tongai kanyika yachona, munovaurayirei vanhu? Nokunyangarisa vanhu. Vanhu vese muri kuita zvinhu zvese izvi zvichapera. Muchazodemba pao, muchazodemba kana zvazoshanduka manje nerimwe ramazuva. Tebhe inotena hama dzadiwa. Muite muchiziva tebhe ichatena.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Pane vari kubvunza zita rekambo katinoshandisa pachikamu chezvechitendero panhau dzesvondo manheru. Kambo aka kanonzi Jesu isimba rangu uye kakaimbiwa nechikwata chinonzi Christ Like Choir.
Chatuniwa weke wazi mubaki na mishangao kuswa ya mapenzi nataka kuyaeleza na leo tena waite ni paparazi warushe kwa mitandao siataki mapenzi nataka jipongeza.
Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Masangano anomirira vashandi pamwe neanorwira kodzero dzevanhu kana kuti civil society organizations ari kupomerwa mhosva yokushandiswa nedzimwe nyika kuti akudubure hurumende. Muzare Henrietta Rushwaya anobviswa faindi yezviuru zvishanu zvemadhora ekuAmerica sechirango chekuedza kubudisa zvisiri pamutemo goridhe rinokosha zviuru mazana matatu nemakumi matatu emadhora ekuAmerica. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichikusiyai muri mumaoko maChris Gande nenhau dzeIsindebele.